Mugwarura budiswa nemutauriri wemapurisa vaVishnu Naidu, kune vanhu vashanu vafamutsaona iyi nhasi uye kune vanhu vanosvika zana vasungwa mushure mekubatwa vachipara mhosva. VaNaidu vati vanhu ava vasungwa vachipomerwa mhosva dzakaita sekuba, kupaza uyewo nekukuvadza midziyo panguva yekuratidzira ruvengo kune vanobva kunze kweSouth Africa. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti vanhu vana varasikirwa neupenyu pamusoro pevatatu vakashaya nezuro, asi havazivi kuti vangani vanobva kuZimbabwe.
Vanhu vatawa kuti varashikirwa neupenyu pari zvino vanosvika vana. Vamwe ndo vakapisigwa mumba vari vatatu, kwoita umwe chete anoi wakangoita zvokufugwa nefuti muHebrew. Asi chiya chisingazivi ndosvokuti vanhu ava manationalities avo kana kuti nyika dzavanobva ndedzipi. Tichiri kuita hedu zvokutsvakurudza kuti tiwane umboo hwakakwana hwokuti panewo here vanobva kuZimbabwe vakarasikirwa nehama kana kuti noupenyu. Asi tisakangamwa zvakare kuti kune vanhu vakatofa uredu nana Deben paapachiita mirishonga yekuchaigwa kwemagonyeti. Saka hazvisi zvokuti zvinhu zvatanga nhasi kuti maZimbabweni ari kurasikirwa noupenyu.
VaShumba varatidzawo kushungurudzika nemaitiro emhuri yeZimbabwe muSouth Africa yekutadza kunge vakabatana.
Nesa ndochokuti zvataitaura zviya zvokuti kusabatana kune vanhu vokumusha kwedu kunongokonzera kuti nyangwe masangano anogwira kodzero dzavanhu atadze kubata pamwe chete kuti tionesane. Asiwo tinongokurudzira kuti izvi zviitike, uye kana tine dambudziko rakadai tishande zvikuru nekonsulate neembasi kuti tiindisewo nyaya dzakadaro, so that vanokwanisa kuita zvavanenge vachikwanisa kuita pauviri hwavo senyika yeZimbabwe neSouth Africa. Kwozotiwo panenge pane ungano rakaita sere Southern African Development Community kana kuti African Union, Zimbabwe inenge ichikwanisawo kuva neumboo ihwohwo.
VaShumba vakurudzira mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa kuti itumidzire padande mutande reZEF kana vachinge vasangana netsaona munguva yemhirizhonga iyi.
Kumbirisa zvikuru kuti vakarashikigwa zvikuru nemidziyo kana vanenge vakakuvadzwa kana vakarashikigwa nehama vatibate pa namba dzinoti 0846649798. Email address yeZimbabwe Exiles Forum simexilesforum@gmail.com.
Mukuru weproudly 263 sangano rinomirira vemabhizimisi emhuri yeZimbabwe muSouth Africa vaStein Makwara vanoti vanoshungurudzika zvikuru nezviri kuitika.
Tichimirira madunhu nemabhizinesi atiinawo muno muSouth Africa, tinoti zviri kuitika kunonga zvinofanira kumira nozvinoita kuti bhizinesi risafambe. Zviri kutadzisa kuti vemabhizinesi vatadze kuoperata muno muSouth Africa zvakanaka vanobva kuZimbabwe, nemabhizinesi nekupazwa kwemashopu nekupazwa kwemasaluni zvimwe zvakadaro zviri kutirwadza zvakanyanya.
Vaenderera mberi vachiti vari mubishi kuzivisa nhengo dzavo nzvimbo dziri kuitika mhirizhonga iyi kuti vagare vari kure, uyewo vari kushanda nehurumende kupedza dambudziko iri.
Zvataita ndezvekuti tokubatana nevamwe kuti titaure nehurumende kuti iise mapurisa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti zviri kuitika zvimire. Asi tinoti pane tariro yekuti mazuva ari kuteera pane zvichaitika zvinhu zvichange zvichichinja sekudaro.
Zvichakadaro, kune gwaro raburiswa riri kukurudzira zvizvarwa zvekunze kuti zviratidzire mangwana pamusangano weWorld Economic Forum uyo uchatangisa muguta reCape Town. Ratidziro iyi ichange iri kukurudzira vatungamiriri vachange vari pamusangano uyu kuti vatore matanho akaomarara kunyika yeSouth Africa nekutadza kwayo kuremekedza kodzero dzevanobva kunze kwenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.